Mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa vati nekuda kwekuondomoka kwaita upfumi munyika, mari dziri kutambirwa nevashandi hadzina zvadzichatenga, nekudaro vashandi vanofanirwa kuramba kutambiriswa mari yavati isina chainobatsira nacho.
Upfumi hauna kumira zvakanaka hwenyika. Ngatibatane ruzhinji rwese tirambe kuramba tichipiwa mari isina zvainoshanda.
VaMtasa vati sesangano vanoona zviri nani kuti vashandi vapiwe mari yemarands ekusouth Africa, vakati izvi ndo zvingatoita kuti vashandi vakwanise kuzviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo.
Tirikuda kuti vashandi vambotange nekupiwa mari yekusouth Africa. Ndo mari yetakaona isu pakuongorora kwedu nekutaurana namuzvinafundo nevashandi tikanzwisisa kuti inotibatsira nokuti haina kunyanya kurema sezvakaita mari yekunze kuAmerica.
ZCTU yatiwo iri kuda kuti nyika iite chirongwa chitsva cheupfumi hwenyika chinotarisawo vanotambura munyika nevasina mabasa. Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati sevarairidzi vari kutarisira kutambira mari yekunze nekuti zvavari kutenga zviri kutengeswa nemari yekunze.
Tengo yezvinhu zvose zvatinoshandisa nezvatinoda kudya zvaakungotarwa mitengo nemari dzekunze dzinosanganisira United States dollar iroro. Saka tinotsigira ZCTU pavatara kuti mari ngaichingotambiriswawo vashandi zvinoenderana nezvavari kutenga mumashopu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vati kukwira kuri kuita zvinhu zuva rega rega kuri kusiya mari dzevashandi dzisingachatengi chunhu. VaChitambara vati vemabhizimusi vamwe vave kutotengesa zvinhu zvavo nemari yekunze nekuda kwekushaya simba kwemari yemuno, vakati vashandiwo vanowana mari yemuno havasisina zvavachakwanisa kutenga pamari dzemihoro.
Zvingokwira almost on a daily if not on a weekly basis. Saka zviri kubva zvadyika mari yevashandi yavari kutambira. Ende kazhinji pakaitika kukwira kwezvinhu kwakanyanya sekwatiri kuona uko, kunopedzisira kwaita kuti vanhu vanoshanda even vemabhizimusi vasade kugamuchira mari yemuno.
Mutungamiri wesangano revashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe Industries Dr. Israel Murefu vati vashandirwi vazhinji havakwanisi kubhadhara vashandi nemari yekunze nekuti mabhizimusi avo ari kutengesa zvinhu nemari yemuno. VaMurefu vati asi vamwewo vashandirwi vari kutengesa zvigadzirwa zvavo nemari yekunze vanogona kutambirisa vashandi vavo mari yekunze, vakati vamwe vemakambani ava vari kutoita izvi.
Handione zvigonekwa nemaemployers ese nekuti maemployers akawanda vari kugenerate income yavo in local currency or Zim dollars. Saka maemployers akawanda hakwanisi kubhadhara masalaries in foreign currency. Asi pane maemployers vamwewo vari kuexporta zvokuti almost 100% of their salary inobva maexports. Saka vanogenerata mari yavo yese iri in foreign currency, vanosanganisira vemumigodhi nevamwe vanoexportawo. Ivavo vanokwanisa kubhadhara in forex kana vachida kubhadhara in forex kana kuti vabvumirana nevashandi vavo kuti vabhadhare forex. In fact, totoziva vamwe vari kubhadhara in forex.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Gurukota rinoona nezvevashandi vaPaul Mavhima vanga vasiri kudairawo nharembozha yavo. Asi mumashoko avo ekucherechedza zuva ravashandi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati kodzero dzevashandi dzinofanirwa kuremekedzwa, vakabvumawo kuti kunyange hazvo hurumende yavo iri kuedza kuwedzera vashandi mari, mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi ari kukanganisa kuti mari ikwanire vashandi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.